kurongwa uri kufamba zvakanaka chose and tikufara semato reMDC kuti nyaya yekutine biometric voters roll ndeimwe nyaya yatangatangaisa pamusoro peagenda yemaelectoral reform atiri kuda munyika uyezve tichitarisa nyaya yekuti tangachida kuti United Nations ive ine chokuita nesarudzo dzemunyika yedu yezimbabwe naizvozvo toda kuti tiudze veruzhinji kuti process yanga yatangwa neUnited Nations yekusarudza vanhu vanofanirwa kusupplya mishina yekuzorejesa vanhu patsva ndiyo yakatevedzerwa tine makambani maviri akasiyiwa neUnited Nations vasati vanetsana nehurumende ndiwo ari kushandiswa iwayo ende tiri kurakidzwa kuti zvinofamba sei and we are very happy and chasara inyaya yekuti mamwe mareforms atiri kutsvaga taramba takatsvatana uyezve kuzoona kuti vanhu vari kurejesa zvakanaka here
ko panguva
ya sara yezvino yekuti michina iyo inge ichizotengwa vanhu vachizotanga kunyoresa tichiona kuti sarudzo dziri gore rinouya munoona paine nguva inokwana here
nguva iripo yakakwana kana hurumende ikaita zvunhu nemazvo tichiwirirana nekuti kubva panguva inoiyi yavanenge vapa kuti tapa kambani yatasarudza kuti supply pachadiwa mwedzi miviri kuti kambani iyoyo ikwanise kuti iunze mishini iyoyo munyika panguva iyoyo ndopachaitwa shambadziro yekuti re-registration yakutanga tikatarisa mishini yedu pane zvataongorora inorakidza kuti mushini umwe chete unokwanisa kurejista munhu munguva iri pasi pe-5 minutes zvichireva kuti pahour imwe chete inorejista vanhu vanoita 12
tinoonawo kuti sebato manga muine zvakawanda zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvamaa muchinyunyuta nazvo kusvika pari nhasi magutsikana here nezvaitwa nezeke
tagutsikana pachinhano chekutengwa kwemishini ticharamba tichienda mberi nenyaya yekuti mishini ichashandiswa sei nokuti tine subcommitte yatakawirira nezeki inonzi subcommittee on voter registration ndiyo ine basa rekutarisa ichishanda pamwe chete nezeki kuona kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka nezvinhu zvakawanda zvatinazvo zvinosanganisira nyaya dzemadzishe so tine mareform esewy ayo ticharamba tichimatevedzera tichimatsvaga and tichasvika patichanowana mukana wokuti tinotaura naivo president mugabe semaopposition political parties tine musangano watinawo nechina kwatichasangana mapato ese ari kunosangana nezeki tasangana pachedu takamira takadaro senhu tichidzeya nyaya iyi neurongwa hwacho kuti tikwanise kuti titaure navamugabe nyaya yedu